Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unoti patima.
Manheru akanaka vateereri, ndinoda kuchingamidzai nemufaro mune chimbozve chirongwa chedu chezvechitendero. Tinoziva kuti Bhaibheri rine mabhuku maviri atinoti Old Testament neNew Testament. Nhasi tinoda kutarisa mabhuku maviri aya. Anokwikwidzana here? Anotaura shoko rimwe chete here? Ane chinangwa chimwe chete here? Kutibatsira kunzwisisa nyaya iyi, nhasi tina Reverend David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom. Dr. Simango, makadini yanyu?
Tinofara baba wange, makadini zvenyu?
Tiri nani. Tinoda kuzivavozve kuti kuti testament zvinorevei?
Kuti testament zvinoreva sungano kana kuti chitenderano, ndosoko zvainoreva. Saka tine sungano itsva nesungano yekare, chitenderano chekare nechitenderano chitsva.
Sei iro Bhaibheri rine matestamende maviri?
Chatinoona tichiti testamende yekare kana kuti testamende Old Testament zvinotsanangura kuti zvaireva kuti zvichazouya zvinozotevera zvinhu zvinenge zvichibva muOld Testament. Old Testament ndihwo hwaro hwetestamendi itsva dzinenge ichizouya, testamendi itsva inenge iri mukubata kwaishe Jesu Kristu panenge achizoponesa rudzi. Nokuti yokutanga inove Old Testament ndo inotatsanangura nhoroondo yokurasika kwomunhu nokuda kwaAdhamu. Saka nokuda kuda paizvozvo Mwari akarangarira kuti aponese rudzi. Saka nokudaro ndopa akazowisa mwanakomana wake Kristu Jesu aozotipa yatinoti isusu testamendi itsva. Testamendi itsva inotsanangura zvekahwanda zviri mutestamendi yekare. Testamendi yekare inenge ichitaurawo zvichazouya zviri mutestamendi itsva. Saka tichiti testamendi tinenge tichireva zvitenderano kana kuti sungano yakaitwa naMwari pakati pevanhu vake vaIsraeri. Ichizobata zvekare vanhu vachauya vanotevera nemarudzi anotevera kuburikidza naKristu Jesu.
Zviri mumabhuku maviri aya, matestamendi maviri aya, pane pazvinokwikwidzana here?
Hapana pazvinokwikwidzana baba hwande. Chiripo ndechekuti testamendi yekare yakafanana nomunhu ari kunongedzera kuti kuchauya. Saka tochiti isusu iri kunongedzera kuna Kristu. Mameseji ose arimo mutestamendi yekare anenge achitaura pamusoro pemwanakomana waMwari nezvese zvirimo zvinotsanangura pamusoro pemwanakomana waMwari. Munozoona kekare kuti Mwari anotaura maningi nokuda kwenyaya yeropa. Kana ndichiona ropa ndichapfuura pamuri, kwanga kuri kutsanangura pamusoro peropa romwanakomana wakarita zvideurwa pakuchichwa nokuda kwezvivi zvevana vevanhu kuti vaponeswe. Saka Old Testament inobva yatsigirwa neNew Testament mukuuya kwaKristu Jesu panyika pano.
Isu tajaira kuti chisharu chisharu chitsva chitsva. Kana takatarisa pamabhuku maviri wayaya, Old Testament ichiri kushanda here mazuva ano?
Mabvunza mubvunzo wakanaka zvikuru. Inonyanya kushanda zvikuru ndiyo pane hwaro hwechiKristu. Kana munhu ukaidzidzisiwa ukanyatsobata shoko rayo kana kuti meseji yeOld Testament inoratidza zvikuru kuti zvese zvirimo zvinotsanangura kana kuzarurirwa kwaJesu Kristu, kuti zvese zvirimo zvinotsanangura Kristu. Saka zvakabatana. Tinangoti zvedu Old asi chinhu chimwe chetecho chine mativi maviri, divi raitendeka nedivi razvosvika. Tochiti isusu kana mumvuri mukaona mumvuri mozvona kuti pane munhu ari kuuya. Asi kana azosvika munhu uya hamuchatauri nezvemumvuri makutaura pamusoro pomunhu uya. Saka Old Testament yakafana nomumvuri. Saka Kristu paakauya ndiye aitaurwa neOld Testament. Hatichatauri pamusoro pezvimwe zvizhinji, takutaura pamusoro pake iye aitendeswa kuti ndiye achauya.
Aiwa vateereri, nemashoko iwayo abva kuna Reverend Dr. David Simango vari kuManchester United Kingdom, ndinoipa kuti tanzwisisa pamusoro pemabhuku maviri aya, Old Testament neNew Testament. Reverend Dr. Simango, tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
mazvita kwabahambe tatenda vatete
vatereri ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi tinoimba munenge muinesu zvekare svondo rinouya patinokuunzirazve chimwe chirongwa chedu chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc
ngarangarira jesu